Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutwa usimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation yeforty kusvika parinhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati pepapo zvinofanira kudhiskasa nepimwe pati kuti tiite zvishongo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti ise review and then way forward.
Nasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But Keep Away Sweden airanda kungopinza vemasivish mugame akaseva kusingaiti Keeper. I think akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go. America vakada korop.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisira chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kuvhotora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure. Vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei, vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongerwo enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeni yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihomesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu hwatiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo. Tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isu tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutwa usimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange yachishayiwa kee panguva yakawanda. Takanzwa zvichinzi constitution yedu yakuti state should fund education, education ya free. Tikaona education act yedu ichinyora zvimwe chete izvozvo. Asi tikatarisa makore ese mashanu atabva nehurumende yanga iripo, hakuna free education yakawanikwa. Tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanishoni mupublic examination tikuona vana vakawanda vachito dropa out vamwe vachiita madrugs vamwe vachiita nhombo ndozvimwe zvatichitikurudzira vanhu kuti kana mavhota mufunge nezvazvo mufunge dzidzo yevana venyu uye mufunge ramangwana renyika yenyu
vamasaraure chii chiri kuitika muzvikoro sezvo tichinzwa kuti muzvikoro hamina kumira zvakanaka
kuzoonawo pati kuda kuparura chirongwa ichi kwagara kwatoo nemanyama amire nerongwa anga achiitika muzvikoro tichinyatsoona sefiti yezvikoro sefiti yevana sefiti yevarayiridzi panga paisina takareceivha makesi anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika maviolations aya takadivhida anoita macategories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kupatisa peta mumaprocesses awanga usingadi kuparticipate ari mapolitical processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurali yepati yausingadi tatichiona varayiridzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda tinoona kumanikidzwa kwekuenda kumaworkshops eteachers for ed varayiridzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushayidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwakaita make anotosvika almost akati almost 50% yemacases edu aibvaipaa dambudziko iro tichitasa vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzobvisai mari dzimweni dzenguva chinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kuti pave neworkshop teachers for ed taionawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kweproperty property yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchitema kuchipinge chipropati yechikoro ichiabhiswa pachilonchwa makampeini rimwe bato tichiona kwachorumbunda chinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu masvosve evanhu achiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvara zvikoro zvaane tsvina isingai so kuabhiswa kwepropati ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa mia dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazowana muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tina gwaro rata gadzira community peace model tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi maweakness ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichiona tingavhare sei maweakness aripo tosengana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities tisangangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikudza here musarudzo kana kurega mutauriri wemutungamiri wemdc valoid damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe bato remdc rinoti sarudzo dzakatosviba kare naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavadamba nablessing zulu westudio 7
msangano wetu nasi msangano wekuti munoziva kuti msangano wedu MDC une organ yendi national council inova ndeye supreme decision making body in between congress. So msangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudiscuswa nepati kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana mushiti muri kupenengura kana kuti review zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti muenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti itariri chatinochakanisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi nekuti ndofungamo kuzvionemi kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare but yakatorwa nenzira isiriyo but tiri kungamakuona izvozvo kuti vana vezimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumatare zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe but izvo nyaya dzakanga takataura mumaadvocacy yedu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent nekubhadhara mapolling agent inosvika pa 3 million pounds pa 3 million US kuti dare pati yega yega zanupf mdc nekusiva kwasvika 1 million but zanupf yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo chiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolve saka tona kuti sarudzo dzakatosvika. Saka toona chiye chitatu muri kuona zvakare imini kuti izvo dare yeka mdc yakarambirwa 87 mamp ayo at the same time triple c yakabvumidzirwa mamp ayo panyaya isina mhedu asi nhasi mukazvikora zvakare maprofessional representation mp dzekubulawayo arambirwa nedare ojason bisison akarambirwa yedu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutenda wasi kuteedzwa saka dare redu renational council rina kugara pasi chiongorora kuti izvi zvizvo zvikuitika nekuti pane interference mujudiciary mutemo hausi kuteedzerwa election vanhu vari kuenda kumakoti mabalot haasi aprinta taime yapfuura uchino kuti election yacho kunze kwemutemo wezimbabwe zvinova zvinhu zvatakagara zvakataura navamunhu vakare chikanzi chekutyira election asi nekuti vana vezimbabwe vakutanga kuzviona kuti election takapirwa kare kare saka zvaakudiswa council kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chete izvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine hurumbe kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the scenes anozviziva kuti judicial officer yagara irimo mune munyika ndinofunga munoziva imini kuti paka painawo chief justice Garbei akabviswa navamuzienda naripota yo akabviswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial fahani majaji mazhinji abviswa munyika muno masinyaya dzavo hadzikuongororwa aiwanda kuti vemidia munenge muri kuti majaji paari kuharaswa achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU PF inotaura bedzi kuti hatipindiri asi vachipitira behind the scenes. Saka ndine hurombo kuti ipropaganda yavari kutaura asi zvavanenge vachiyaa vachiita kumashure tiri kutinozva ndezvari kuti.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Archer Nepper, vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvichero vave muZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira, izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare, hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzi wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato reZANU PF rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubairo wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sasa makadi zvenyu tinotenda mashoko atava namukoma juno chenjavo F4H Foundation mashoko akanaka nechirongwa chavari kuita asi ndavanzombudisa pachena kuti vanhu vari kuita mirizhonga. Mirizhonga inoshandiswa kuvanhu vechidiki especially battery zambiro vari kutuma nevakuru vemumapato mavo. Tisati kana munangagwa zvingobumira pachikuva vachiti hatisi kuda maviolence hatisi kuda violence tototi ndo zviri kuitwa vamwe kuna vamwe vatotuma vadikira kuti endai moita mirizhonga. Saka totokurudzira mukoma John nao kuti taurai nyangwe nevamwe vakuru especially vebattery vatotana zvavo kuti vasashandise vadikiba. Vasashandise vadiki, vadiki havana simba kana vasingatumwe nevakuru. Vakuru ndivo vakutuma vadiki, saka kureva kuti vakuru vatorimo mumhirishonga asi vakawanda.
Maswera sepa studio 7 pano tinofarire nhau dzamunotipa. Isu zvakaita sesedi isusu tinotoona sekuti sisi yadowina asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato. Vanovanga kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekuva nenyika because kana ukasanamata Mwari akasatungamirira futi ipapo hapana tanyaya ipapa because zvozoti kana tichinge tamhanyira kuwina kuya kwaMwari otibatsira towina vanhu vanenge vakarasa musomati vanenge vasikacharemekedzi Zimbabwe vanenge vaakungoita macrime asikaperi havasi pakamboiwana kaifreedom munyika muya kubva pakawina kana mugabi vaingodzvinyirwa vanhu. Saka izvozvi kana ichinge yawina sisi vanhu vachatangaita madira ajojina sia zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyange chiya ngaiditsike because anonge afarisa havasi vakamboona independence. Saka ngatinamate Mwari kuti tinge tamwena nyika vecc toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi totoziva here kuti nowina Mwari anotitungamira kuti tiwine tofanira kuti towina because zvakaita zvinhu muzimbabwe muyama hazvingamboiti kuti asawina chamisa hazvinonga tori mashura chaivo. Saka Mwari vanotipa kuwina asi tizvibate neminamato tiite zvinodiwa naMwari tange ndatenda.
Pastudio 7 pastudio 7 apo ndipo vabvi masera seva shamarare nevateereri venhetse nyoro. Ndiri kurwadziwa nezvakaitika Glenn V7. Saka ndozvaitaurwa here zviya kuti triple city chaitswa nyasenda iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika inoitongwe neumomo kana zvekuti anotaura kuti hamasimba anochinjanwa hausati huri ushekawo unyari ushe chaiwo chaiwo hunochinjanwa nedzimba zvaakita munangagwa haachadi kubvira pachigaro ndosaka chifumo tumwe tumapati tumwe twakadaro darotwo vakaita saana fasi oraitiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhoterei vavo iye Mwari achakupe shamhu nemayunifomu avakumbopfeka emapostori ss zvigure zviriko chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure waakuti nyadzisa munangagwa ino
pastudio 7 apo pakadii timbotaura nyaya yezimbabwe iyi nyaya yekumusha inogumbura inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa. Handifunge kuti mukora anayo youth chai chaungatumwa nezanu pf uchiona vamwe vakomana zera rako richitaura kuti ngatichinjei government iripo yezanu pf iyo timbopinza vanelson chamisa. Handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi wopara mhosva wonoponda munhu mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma. Vakomana enda makaendeswa kuchikoro nevabereki. Saka imimi mayouth yezanu pf hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuzimbabwe zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro makadzidza makapasa but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 4 years wokudhoma iwewe asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiitei shanduko muzimbabwe wakaita sapresident Nelson Chamisa but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana vezanu pf changamukai mani vakomana.
Ndiani nhaye vakomana akazombotizwa musha nekuti mapinda nyoka yaichitongwe nezanutefi ndo wakandira nyika yacho saka togodii zvinoivikana matima akutambudzika zvisingaiti muripo mujube kupiritori yatinobva kusitaura kuseni kwaakuita mukuti yeuyo uyai kumbapo kuzipedze muone kuti zvinofamba sei kuno vanhu vaenda vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno muchikochema vari munhamo imomo munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda shandisai matarenda kusatiza kana zvaoma uyai vakomana uyai tikuone pa23 kana makashinga kana muri vanhu vanga vakarejista uyai tizvoneretesa
mamukasei pastudio 7 makadii mose vashandi vestudio 7 tichiti matriplec makadii zimbabwe yose tisanyengedza nezanupf ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubira vanhu nyaya zhinji dzavo dzezanupf hapane dzinotongwa najoji kana variyo vapedza gore vari mujeri asina mhosva asingatongwi ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo nhasi vava kuti hatishandi nemajere nenyaya yebulawayo yavakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservasi arima tisanyengedza nevezanupf ndo vari kushanda mumakoti vavo mwari akavanyadzisa tinotenda
Studio 7 ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitira kudhikita vatigiri vezanupf vangarambe zvavo kuti havasi vanhu vezanupf asi vanhu vanofamba nezvemudhigudhi itimhu refazi vakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika saka vasarambe zvavarege kufamba vachirova vanhu igori tigiro gotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti gunodzidziswa vanhu zvekurova izvi zvabvepizvi mutanga hondo isati yako musadaroni ivo vanhu vezanupf rangai moga vanhu venyu musamirira mapurisa kana muchiti modaro nyararo runyararo gwacho ruitei muchitora tevererai vanhu ivavo muvaongorore kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma vaongororeiwo endai pakati penyaya yemapurisa hamubetseri mapurisa achona pane kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika sangano reeconomic community of west african states kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto avo muniger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuchina kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezveupfumi munigeria izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara mune dzimwe nzvimbo vanachiremba nanamukoti vanoshandisa makanduro namarambu dzokuita basa muchipatara muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica chikwata chenhabvu chemadzimai ekuamerica chakabudiswa mumutambo wewomen's world cup nezuro zvikwata zveamerica nesweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty apo sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu ukuwo america ichigohwesa zvibodzwa zvina tabata muongorori wemutambo wenhabvu brian musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu
mutambo uyu even nevakandirwadza because pandakaona game racho america yakaita everything they did everything zvoita kuti vawine game but keeper wesweden airamba sekopinza vasvedish mugame akaseva zvisingaiti keeper i think akaseva about 11 myself and there were more than 30 attempts at goal And the problem is America was under control. But unfortunately, they always say only the game get to the penalty to be decided. Take advantage of the situation while they are still playing. But unfortunately, Vaka tried everything that they could. But keeper was, it was a good day for that keeper. They are going to keep them the next stage, which are the quarterfinals.
Saka, mutambo you may want to move.
Oh, yeah, I'm going to go to the place. I'm going to go to the place. It's a place in Osangana, Africa, West Africa, Southern Africa, like us, and East Africa, and Kenya. Saka, mutambo e place, promote my games via my tournaments. Thank you for my World Cup.
Vanhu vanga waka zara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kuma World Cup.
Yes, vanhu pagame reSweden neAmerica vanhu vanga vasina munhu wazara bose vatogara na two the Maxen. Pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakatizare.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho makaonawo sei?
Mutambo wa South Africa, chandakaona with South Africa, yaita za kubreka defense ye medal. The star player wawo, another captain wawo, munu ane skill, ane unyanji, unabora, but aisha ya someone anukasa kumutama, akasha ya mwana, mifida, nima good party, oro kumutu, watande nila mwati. Saka kakasha ya kutu, South Africa is going to defend. You have to have a mid. But if you have a mid, you have to have a mid. And also, Netherlands, are very cool, calculated. They took their time, were very big and skilled. They overwhelmed South Africa. And it was a very good game. It was sort of like a schoolboy era. Yeah, keep. Yet I could crystallize. Yava Yango Wana Yango Jolak Netherlands Ki Party, Akandra Bora Mumbra Kanya Momida, yes.
Muongorori wemtambo wenavu Brian Msekiwa ari parunare ku Maryland munomu America na Blessing Zulu West Studio 7. Guru mchakabu lakijuwe nekambu kake kakajita mkurumbira sezongu ya diapera tumpote nesazwake ziri mnauza nasi rimwe zangani orinomira warairizi nasi ziri kuparula chirongwa zaka oma kudaro cheku kurudira wanu kutiva votere zezizo nasi mvuro National Executive Council yebatore MDC isaeta msangano mkuru wekuzi ya kutibato ili roku kuzahere msaruzo kana kutikwete chikwata chenavu ya madzimai che America chino budiswa ne Sweden mumakwikwi Women's World Cup tashika kumagumo ya chirongwa cheli cha nasi ivai nisu zakare manewura nasi apotichu kupaya zezimwe na uu ngiri mu Washington DC ndini tanono kawande ndichiku siyai muru mauko Marcus Gande ne na uu ze isindebele.